Vachiparura gwaro iri mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vati bato ravo ragadzirira zvakakwana kuti rikunde musarudzo dzegore rino vachitichasara chete kugadzirisa kusawirirana kwenhengo dzaro idzo dzisiri kufara nemafambisirwo akaitwa sarudzo dzemapuraimari vamunangagwa vati komiti yepamusoro mubato ravo pakati pemakongiresi yepolitbureau ichasangana mangwana kuti iedze kugadzirisa zvose zvakakonzera kuti nhengo dzebato ravo dziite bata mupfupi bata murefu musarudzo dzokutsvaga vachamirira bato ravo musarudzo dzenyika vamunangagwa vati utungamiriri hunobva kuvanhu vakatsoropodza kudzimikirwa kunonzi kwakaitwa vamwe vanhu kuti vakwikwidze vakamirira bato ravo musarudzo dzenyika dzakatarisirwa kuitwa mwedzi mishoma iri kutevera
Whatever teething problems we have experienced so far, we have noted them closely. This is why we will not announce the final list today, since the Politburo will be meeting tomorrow to go through the results in order for us to look at all the challenges that have been faced in the processes of the primary.
Vamunangagwa, avo vatora nguva refu vachitaura nezvemakakatanwa ari mubato ravo, vati nhengo dzebato ravo dzinofanira kubatana pamberi pesarudzo, vachiti kuita chinhu chimwe chete, ndiko kuchaita kuti vakunde musarudzo dziri kuuya.
ZANU-PF ihomwe, tose tinokwana muhomwe yeZANU-PF. Asi iwe neni, ukada kutora ZANU-PF, uchiisa muhomwe yako, inokupisa ugotsa, uchingotsa, kusvika waibudisa muhomwe mako.
Vaenderera mberi vachikurudzira vose vachakwikwidza vakamirira bato ravo musarudzo dzekanzuru pamwe neparamende kuti vatsvage rutsigiro murunyararo kuitira kuti vagokwanisa kukwezva veruzhinji kuti vavhotere bato ravo.
I now appeal to my fellow candidates to now go out and humbly canvass for the vote of the people of Zimbabwe. Ours is a call to be servants of the people. Let us strive to go out there to win the hearts and the minds of the people for them to vote for our party. You cannot force people to vote for you, but we can persuade people to vote for us by showing that our revolutionary party has a past, has a present, and has a vision for the future. Victory for the revolutionary party is certain.
Gwaro rakaparurwa navamunangagwa iro rine dingindira rekuti unite, fight corruption, develop, re-engage and create jobs riri kusimbaradza nyaya dzekubatana, kusimudzira upfumi hwenyika, kudyidzana nedzimwe nyika pamwe nekuwanisa veruzhinji mabasa. Vati vose bato riri kutonga vacharamba vachiedza kuti Zimbabwe ive neshamwari dzakawanda kuitira kuti vekunze vagozosima mari yavo munyika iyo yavati hurumende yavo inoda kuti igokwanisa kuvandudza upfumi hwenyika. Vamunangagwa vati kana bato ravo richinge rasarudzwa kuti rirambe riri panyanga, vachasimbaradzawo nyaya dzekurima, kugadzirwa kwezvivakwa, dzidzo, utano, kuwanisa veruzhinji dzimba, pamwe nekuti munyika muve neutongi hwejekerere kuburikidza nekugara muchiitwa sarudzo dziri pachena. Papera kuparurwa kwegwaro iri, munyoro anoona nezvekutakurwa kwezvinhu mubato iri vaJulai Moyo vazivisa kuti matunhu ebato ravo ose pamwe nevachange vachimirira bato ravo musarudzo dzenyika vachapiwa motokari itsva dzekushandisa mukutsvaga rutsigiro. Vanhu vave kubuda pahotera yanga ichiparurirwa gwaro iri. Dzimwe nhengo dzebato iri dzaenda pamuzinda webato iri dzakatakurwa zvinyorwa zvanga zvichitoropodza gurukota rezvevashandi, amai Petronella Kagonye, pamwe navakazembeka zembe vachinzi havana kufambisa sarudzo dzemapuraimari zvakanaka kugoromonzi South pamwe nekumazoe West. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Dini Thomas chiri pasi. Yo, yadaka nunga miwa na vamunanga kongu ya yuwe. Na yuwe.